Vanhu vanorarama muusope vane dambudziko rokusatambirwa munharaunda dzavari kugara. Saka tinotarisira kuti kana zuva iri parakaiswa neUN raiva rokuti vanhu vanzwisise kuti chinombonzi usope chii. Usope iganda chete, hazvina pazvinokanganisa munhu mararamire ake kunze kwekuti haadi zuva nekusanatsoona. Asi tinoona kuti parudzi rwedu isusu hatina tokunzwisisa kuti chinonzi usope chii. Nenyaya yezvatakakura tichidzidziswa kuti kaahwamanande usope, pamwe mai vakabuda vakaita gumbomba gumbo panze, ukazarwa mwana ana usope, idzinza. Tingatika kuti unoroya. Kune zvakawanda zvaitaurwa pakuzarwa kwemwana ana usope. Kudhara vana ana usope vaiurayiwa nevamwe.
Zvirongwa zvinoitwa nemasangano akasiyana siyana mukuedza kubatsira vana vanozvarwa vaine usope uhu ndezvipi muZimbabwe pari zvino?
Isini zvirongwa zvatinoita seZimbabwe Albino Association, basa tingati ndire pachirungu tinoti facilitation, nokufacilitata kuti ngamasansimnosheni iko kunze kwenyika kwamuri uku, kwese muno muZimbabwe tatsvaga toona kuti vana vanhu vanorarama neusope vawana masansimnosheni for free. Nokuti tikadaro kutarisa kuti vanhu vazhinji vanorarama neusope vari kubva mudzimba dzinotamburwa kana dzatingati mapoverty family, nemhaka yei panozvarwa mwana ane usope mai vanorambwa nababa. Varambwa nababa, mwana iyeye vachamutora uno pambuya kana mai vavo kuti vamuchengete. Ivo kwavacharorwa kwechitu murume unoramba kuti handidi kuchengeta vanavo. Mwana uyu kamwe haatomboendi kuchikoro, asikwanisa kuwana mari yeschool fees. Akura losheni haana.
Kutambirika munharaunda matigere kunoti netsei muvanhu, zvii zvamunosangana nazvo uye zvamungakurudzire vanhu kuti vaite ndezvipi mukutambirana nenharaunda dzatigere nenyaya yeusoro?
Zvatinosangana nazvo zvakawanda ndezvekuti munhu ane usope akasvika kana pagungano akabata chikafu chaicho chaicho, vanhu tongoti kana kwakaita sekumaworkshop kwokuti kunenge kwakaiswa matrei, unoona kuti vanhu vanotiza trei yabatwa nemunhu ane usope. Saka izvi zvidzidzo zvatiri kudzidzisa tineya tinoti macampaign awareness, atinombofamba tichiita kana mari dziripo. Iyo Zimplata ndataura ine maroad show airi kufamba ichiita yakabatana nevanoti Friends with Albinism, kuti kudzidzisa vanhu vari kuruwa nambozitaura, kuvadzidzisa kuti albinism is not contagious. Albinism ingori paganda, haina painopinda kana mungava muchikafu chenyu kungava pai. Tingodzidzisa futi vana vechikoro vozi zvinonzi catch them young. Ukatanga kudzidzisa mwana vana vechikoroka ende tinoona kuti dambudziko iro rokuzvikoroko raakutoita shoma nenyaya yekudzidzisa kwatinenge tichiita ikoko, kwaudzati aiwa uyu ishamwari yako uyu uyu akangofanana nehosha uyu wakangodai. Kuchitori nedambudziko rakanyanyaka ndokuvanhu vakuru, haa zvinonetsa kubvisa mavati.